DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda reCOVID-19 muzvikoro, ukuwo ichiti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana neCOVID-19 kana kuti lockdown level 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvekuti nezuro dhora rekuAmerica rainge rotengeswa nemadhora anodarika 105 emunyika kana kuti US$1 to Zimbabwe $105 pamusika weRBZ Foreign Currency Auction. So ndorapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe kana kuti US$1 to 99 Zimbabwean dollars.
Tirikuona munyika demand ye foreign currency riramba ichikwira zvakanyanya kana tichienzanisa ne supply available kurecover kuita economy yedu. Uyo chronic high inflationary environment yatiri iri kutaura nakawanda wange wachi prefer kuholda ma income zao nema savings zao neku transact in my US dollars, nekuti US dollar really more stable than the Zim dollar ruko affect kwa zvakanyanya ne chronic high inflation. Makona nyo inflation yedu muZimbabwe ichiri pa 55% ndo the highest mu region, itora among the highest in the world. Saka inflation yakana iri pamusoro zvakadaro zvinoparadza simba remari.
Saka vanhu vanenge voita sei kana zvinhu zvamira zvakadaro kuti dhora remunyika roramba richishaya simba?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vade kutenga mayusa kuti vange vachipreserve value. Saka izvozvo zvaincreasa demand, demand yakaincreasa, supply isiri kunyanya kukwira. Zvinoita kuti pave necurrency depreciation yatiri kuona both pa official Dutch market uyo zvakare pa black market. Zimbabwe dollar rokutiderere uyo zvakare money supply growth yakwirira. Money supply growth yakakwirira, zvinoitawo zvakare kuti simba remari yamuno tichienzanisa nemari nema US dollars ringe richiderera. Situation muchirungu yatingati too much Zim dollars chasing too few US dollars. Saka zvine izvozvo ende takaona ma import figures akaburiswa neZim Standard Rise kuti ma imports eda akwira zvakanyanya. Saka kukwira kwema imports kukwira kwedemand ye foreign currency isiri kumechwa, demand isiri kunge ichimechwa neavailable supply, zvoita kuti exchange rate kana kuti Zim dollar depreciate kana takaenzanisa nema United States dollars.
Ko pamusika wemukoto zvinhu zvakamira sei pamutengo apa?
Apa musika mutema dollar riri ku range from as low as 160 kusvika kuma 200 zvichidependa nemari yaunenge uchida kuchinja kana kuti kutenga. Saka musika mutema hauna fixed rate, ungori ne range iri kusvika yekuma up to 200 zvichidependa neamount.
Vemabhizimisi vari kupuwawo mari kuRBZ vari kuti iri kunonoka kuuya, zvinokonzera matambudziko akaita seizvi Dr. Chitambara?
Tikuona dambudziko iroro rekunonoka kupiwa mari kwa nengwa itwa allotted for iyo ma US dollar aya product auction system sezvo zvokuzomanikidza vamwe vanova dawshan summary nechimbi chimbi kuti wangu achienda pamusika mutema kuti wangu achikunowana foreign currency. Saka I think iroro idambudziko ripora kakura uyezve on average vanhu vachinja vasikunge vachiwana mari yese paauction market. Average wamwe ari kuwana ma40%. Saka gepi iroro rinenge riripo rinozovatuma kuti vanga vachinotsvaga imwe mari kusika mutema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 64 4698. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana ne33 zvine 133,505. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 514 zvine 206,386 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 912 zvine 2,712,973 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda iri muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kufadza ndechekuti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro wadzikira zvakanyanya, zvekuti vana vachiri kurwara nedenda iri vangosara 10 chete kana kuti 18 uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy, vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inofanirwa kubva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro panyaya iyi.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesis denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokudai zvazvitangotarisa 10 zvichienda ipapo, vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro, tine marecoveries atinoti vaya vakapona muzvikoro medu vanokwanisa kutosvika zviuru zvina, almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries paCOVID-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu. saka isiri nyaenga mbonyanya kunetsa kuchikoro medu saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke muupenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatudzawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isusu hedu tiri bazi reprimary nesecondary education, asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano. Asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kubvunza here mevakandemire kuti tindotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka hazvirevi kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iwayo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana covid, havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba, uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyotapurirwa denda iri?
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muchikoro medu, ndo vatinoti maday scholars, vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba, vatori vashoma, ndo vamunoti maboarders aya vanogara pachikoro, vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe takuenda zvedu muKrisimusi umu, vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira munyika kwechirwere checovid-19 kana kuti level 2 lockdown. Hurumende inoti izvi zvichabatsirawo mukuti vanhu vazhinji vakwanise kubayiwa nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvakare kwechina. Asi nyanzvi mune zveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vazhinji havachatevedzeri mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere ichi, vachiti mitemo iyi yangove pamapepa chete.
Ndingati dambudziko ratinaro pari zvino izvi nderekuti malockdown extension aya ari kuitwa they are only on paper. Apo tichiedza kutsanangura kuti tikatarisa zviri kuitika pagraund zviri kuratidza kuti hakusisina munhu achiri kutevedzera lockdown. Saka hurumende ingangoramba ichitiita extenda lockdown, but iri kungoextenda lockdown pamapepa chete. Tikatarisa chero papi nepapi hakusisina munhu achatombotevedzera angave maguidelines eWHO aya, angave zvekare maguidelines anenge aiswa nehurumende achivawo emalockdown, hakuna munhu achiri kuzvitevedzera. Tikaenda kumabhawa iye zvino izvi vanhu vane vakazara nouwandu hwavo. Tikaenda panhau yekupfekwa kwemamaski chaiwo, hakusisina vanhu vachambotevedzera kana zvokupfekwa kwemamaski. Saka nhau yelockdown dai hurumende yangotevedzera zviri kuitwa kune dzimwe nyika. Ana South Africa vakaopena maeconomies avo, Zimbabwe dai yachikoopena ikonomi yayo. Nokuti enforcement yelockdown iri kuratidzika kuti hapasisina. Tikatarisa kungave kunogara vanhu kumarokesheni, kungave kumisika, kungave kumichato, kungave kudzinhamo nekumabhawa, kwese hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kutevedzera lockdown nekuti enforcement yacho inonetsa.
Sivarusike, tiri kuona hurumende zuva nezuva ichiti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi huri kudzika. Mazuva mazhinji iko zvino izvi tinonzwa kuti hapana shaya kana kuti kwangoshaya munhu umwe chete. Mungaonisa kuti zvinopavo hurumende chikonzero chokuti isaramba ichimanikidza vanhu kutevedzera mirayiro yokurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zvatinogamuchira kuti uwandu hwevanhu varikubatwa chirwere checovid-19 waderera, varikufa waderera. Saka izvozvo zvinofanira kupawo vanhu incentive yekuti aiwa iye zvinezvi masituation yedu paground yaadadi, saka ngatichivhuraika ikonomi yacho. Pane kuramba tichingotaura kuti kuchine lockdown. Lockdown chaiyo chaiyo hakusisina, nekuda kwekuti hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures. Saka zvekuti kuchine lockdown ngatibvai tangozvibvisa, tokuitawo sezviri kuitwa kwana Zambia, zviri kuitwa kwana South Africa. Avo vakabva vatongovhura maikonomi zavo, avo vakabva vatovhura masocial sectors avo, hakusisira zvekutaura kuti kuchine lockdown. Nekuti pari zvinezvi chaizvo chaizvo tikada kutarisa zviri kuitika nemarambiro akuita vanhu, hakusisira kana mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, mumwe mukuru mubazi rezvemitemo amai Patience Dokwani vakaudza dare reparamende nezuro kuti Zimbabwe haina mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Bato riri kutonga reZANU-PF richangobva mukukurudzira kuti panyorwe mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. MuNewsday makare, Commission yeSports and Recreation Commission inoti inoimba kuti sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA richabvumirana naro mushure mokubvisa pabasa bhodhi reZimbabwe Football Association ichiri kupomera mhosva yekusagona basa. ZimLive.com rinoti bhanga reInternational Monetary Fund rinoti harikwanisi kubatsira Zimbabwe nemari pamusoro pezvikwereti zvayo. Kwemakore gumi nemashanu, Zimbabwe haina kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jefta Kimbi, Jefta Joseph. Ya, ndaida ungo pindura mkoma avo vati vanobva kuchipinge avo veZANU-PF. Vanga vachitaura kuti vanhu vemDC vanongosvibisa chimiro chenyika nepati yeZANU-PF, vachingoisvibisa vachipomera nhema. Ko, izvo zvavanoita veZANU-PF kuti MDC ndiye inoisa masanction, MDC ndiye auraya nyika, hakusi kusvibisa here munhu usina chaanoita? Kusvibisa munhu asina chaanoita kuti mwana wanhingi ndiye wakayawabenzi ndiye akanganisa pamusha apa apitengi chikafu asi baba vapamba papo varipo, haoni kuti kusvibisa chimiro chemunhu here pasina chaaita? Asinazve nekodzero yekuti aite zvinhu izvozvo. Hei, musaenda kundosainirana zvibvumirano kwamunondoenda uku, mundosainirana zvibvumirano zveimega uku kuti tichazoremekedza kodzero dzevanhu. Motadza kubvisa kuremekedza kodzero dzevanhu, moganishwa, mopuwa masangeni kuti nokuti iwewe wakati iwewe ucharemekedza kodzero dzevanhu haucharemekedzi, saka iwewe une punishment. Iwo woti haa, ii ndini nguva ndipa. Aiwa mukoma, fungai zvakanaka, munyase kuona kuti dambudziko riri kubva papi.
Vahwande, ndoda kumbotaura pamatanho ari kutorwa emadhiraivhasi ayo neSouth Africa pamwe chete neBoat Truck Drivers Foundation yemuSouth Africa iri kuti munhu unofanira kusungirwa kuti atore chitambi chomusouth africa kuti adrive umomo zvinoreva here kuti ivo kana vasingachadi maforeign drivers mukati menyika yavo zvinoreva here kuti ivo vadzipiwa mota dzinana muzvina kambani dzemachipi ekwava vanozodhiraivha vachindopinda munyika yaani nokuti vavagoni kushandidzana nevamwe ndozvavari kuramba vanenge voda kudhiraivha vachipinda munyika maani zvinoreva here kuti iyo south africa inoona sokuti yakafuma chaizvo zvokuti haingaindi kumangondo hakuna zvenyika isingambozodoni foreni otherwise inokufamba kwenguva iyo south africa vachatozouya votikumbirawo mabasa kuzimbabwe
makasimba here makasimba here mhuri yezimbabwe vateereri vose studio 7 ndinoti munasimba here indine simba chaizvo zita rangu ndinaizotaura ikuakuitepachipindi ndiri muno mnorthen cape south africa ndiroda kutaura nesituation yatiri kurarama muzimbabwe situation yemuzimbabwe hama dzangu inorwadza kwazvo hama dzedu dziri kutambura nesu tiri kutambura kuti dai tiri kure kunokuendanayo kutambura asi anokuti chanokurudzira zvizhinji vana vezimbabwe kuchema kwedu hatinganzwikwi uye hatingazorori mukutambura kunze kwekuvhota saka ndinochemera kuti tese tisangotaura chete kuti mukomana ngaapinde tisingazvipiri kuzviita ngatisimuke hama dzangu tindorejesta kuvhota tositi vhota ndokuti nyika yedu ichinji nyika yedu yezimbabwe ichanaka zvachose kunaka chaizvo nenhau yekuti vhota asi katisina kuvhota hainake nyika yedu saka ngatikurudzirane veruzhinji tiende kumba tinovhota kuitira kuti tikwanise kuti nyika yedu tiisimudze inake nyika yedu inosimudza tisu inini newe tine basa saka ngatibatane tivhote tirejistre kuvhota ndokuti nyika yedu inake pasina kuvhota hainake ndatendawo vana vezimbabwe
maswera sei maswera sei studio seven nyaya dzekutaurwa umu dzinonzi kusatidzi dzichisekesa kana yadomwa kunzi iri kugona kuti zimbabwe kana yadomwa kunzi iri kugona kutengesa mangoda chaizvo iri kugona chaizvo chaizvo kuvinza zvekuda kuita number 2 kana number 3 zviri kubatsirei pavanhu vari kurarama muzimbabwe ivo vanhu vachitambura kudaro vachitadza kana kuchengeta kana kuti chembere dzinopuwawo mabenefits kana kuti vanhu vanopuwawo pei dzinoenderana nekuti vararame nemhuri dzavo zviri kubatsira chii vari kuita zvinhu zvinosekesa zvavari kuita zvinotosekesa zvinonyadzisa futi hazvina zvazvinobatsira ende vaakutira kuda kugadza zvinhu zvisingagadzirisikuma kana dzanzi dziri kutengwa sengoda dzacho ngova chipa vanhu mari tinodzokera chaizvo kunovavhotera kana zvakadaro tida kuona mari yacho yakuita number 1 kutengesa vakuta number 1 kutengesa ngoda mari yacho ichienda kupi ichibatsira ani vanhu vari kutambura kuda vari kutinyadzisa kutaura zvisina basa
makadii muri studio 7 murisei kustudio 7 chikumbiro chandinacho kustudio 7 ndinokumbirawo kuziva kuti ko MDC nestudio 7 zvinombofambidzana sei nekuti zvizhinji zvandinonzwa zvinongotaurwa zvinongotaurwa zvakarerekera kuMDC MDC ndiyenivanzaza kuti ndiyenoita zvinhu zvakanaka kudarika ZANUPF handinyatsa kuziva kuti zvinonyatsa kuridzana zvakadii nezanupf neMDC iriyo studio 7 mavoice message tinoteerera tichinzwa kwakawanda tinowakwa kuti MDC ndoine ichingotaura chete vanhu MDC ndoane vachingotaura chete asi vanhu vezanupf havatauriwo here havanavo pamwe pavanombotiwo vanombotaurawo zvekuti imwe munombokwanisa kuvateerera because ndombonzwa pamwe munopedzisira pati munoti hatina divi ratakarerekera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kumuteereri abvunza kana pane kufambidzana pakati pestudio 7 neMDC alliance ndinoda kuti azive kuti studio 7 haina kwayakarerekera tinotaura nguva dzose tichikurudzira vatsigiri vezanupf nemamwe mapato kuti vatumirewo maaudhiyo vachitaurazve kutsigira bato ravo asi tinotambira maaudhiyo mashoma kazhinji kacho kuri kushora studio 7 zvisina kodzero vazhinji vaizivavo wavanotsigira nezvikonzero zvacho isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muzvikoro, ukuwo hurumende ichiwedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.